After taona zvirikuitika kuZimbabwe kuti hakuna chimuko chiriko kwadzokera ivo vari kutivhengedza vari kuuraya vanhu vari kupfuura vanhu vari kuita violating people tikati no rekatiita sei rekati continue tiite ndingetene work for freedom yedu takamboita last year saka tiri kuita every year for as long as this junta is there we are going to be doing it every single year.
Mataura muchiti vanhu vari kuurawa nokurohwa mune chokwadi here kuti ihurumende iri kuita izvozvi?
Zviri pachena because mazuva ano hazvinetsi kuona zvinenge zvichiitika because social media vanhu vanenge vachitora mavhidhiyo vanhu vaive vakapfurwa nemasoja. You could see some of the videos soja akatopfugama achiita kunge ari muhondo achipfura vanhu vari kutiza.
Saka woku yamakaita iyi yakafamba sei uye chinangwa chayo changa chiri chipi?
Woku takaitanga muswe Friday makusenseni kuma 8 kubva kuBrighton kusvika kuLondon mufambo it's 105 kilometers. Saka chinangwa chenge chiri chekuhighlighta kuti especially hurumende iri kuno kuUK kuti onai vanhu vamuri kuita sei vamuri kufunga kuti vachinja ndivo vanhu vamwe chete ndivo vanhu vari kuuraya vanhu.
Saka yakabudirira here uyezve yakabudirira sei woku yamakaita?
Yakabudirira although this year kwakusina vanhu vakanyakuwanda panga vakaita vakafamba gore rapera asi yakabudirira vakafamba kubva kuBrighton kuBrighton Pier kuya kusvika kuCampton Park. Campton Park vakazosvika kuma 9 makuseni Campton Park ndokunoitirwa ningeni Zimfest ndoko vasvika vakapiwa mamedals. Saka tinawo pawebsite kwedu peningi pezoro mapicture acho aripo vakakwanisa kusvika. Mumwe wevakadzi vakafamba gore rapera anonzi Rashiwe Baisai akasvika with a record time of 25 hours.
Pavakasvika kuCampton Park chii chakaitika? Panga pane vanhu vehurumende here yekuBritain vakanga varipo?
Kwete panga pasina ningi vanhu vehurumende zvatinenge tiita tive chistrima pama website edu yeningirikine ezoro kuti vanhu vaone kuti zvii zviri kuitika zvii zvatiri kuita. Kana vasvika kwekwe vanosikupuwa mamedhals yekuti vasvika vakwanisa kufamba vakwanisa kumirira nyika yavo otherwise papasina venhinge vehurumende vekunoko.
Mufambo mukuru wamakaita uyu unobatsira sei nyaya iri kuitika muZimbabwe pari zvino?
MuZimbabwe chiri kuitika ndechekuti vanhu vazhinji vari kufunga kuti zvekutaurwa kuti nevakuru variko kuti Zimbabwe is open for business, Zimbabwe yazodai, Zimbabwe tachinja maitiro taakuita zviri nani, vazhinji vari kuzvibvuma izvozvo. Vari kukanganwa kuti vanhu ivavo vanhu vamwe chete for the past 38 years. Saka vanochinja sei? Zvii zvimwe zvavachaita zvavasina kutiitira 38 years dapure.
Nhasi uno izuva rokurakarira magamba muZimbabwe, munofungei nazvo? Zvino zvine kodzero here kana kuti hazvina kodzero? Munofungei?
Kurangarira magamba edu zvine kodzero. Zvine chinhu chakanaka kuti magamba edu arangarirwe, asi hazvifanhi kutungamirirwa nevanhu variko ivavo.